Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 27 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patanga tachitavire pane rimwe danho munyaya dzekutaurirana, takazoona kuti takutoendeswa kumatare, takutotumirwa tsamba
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kupinda muzuva rechimakumi maviri nemasere nhasi pasina chaitwa nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Saka tinotikatamadza zvikuru kwazvo ndeyekuti mari dzinotorwa dzinosiya vamwe varayiridzi vasina mari kana vasara $10.
Sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti rakasvitsa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nyaya yekwarinoti kutanza urwa minenga kuri kuitwa varayiridzi nemasangano anokweretesa mari. Tichakupai hurukuro namufundisi Wilson Gonese nezveupenyu hwavo kubva kwadeure kwagutu kusvika nhasi vave chaplain munavy yearmed forces of Canada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kupinda muzuva rechimakumi maviri nemasere nhasi pasina chaitwa nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri panguva iyo nyika iri muzororo rekisimusi negoredzva apo panowanzoitikawo njodzi dzakawanda munyika. Dare remakurukota rakatenderana kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vagadzirise kuramwa mabasa uku, asi kusvika pari zvino vanonzi havasati vamboita hurukuro navana chiremba vacho. Dare reLabour Court rakati vana chiremba ava vadzokere kumabasa. Vana chiremba vanoti havasi kuzoita izvi vachiti hurumende iri kuratidza kusazvipira kugadzirisa zvichemo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mubati wehomwe vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Prince Butau.
Iko zvinofana machiremba kubva paya takabva kare kumanegotiations atakaita semamiriro atana takaita tanga tisina anything chata tisimbobuda because takaona kuti isusu patanga tati tave pane rimwe danho munyaya dzekutaurirana takazoona kuti takutoendeswa kumatare, takutotumirwa tsamba dzemasuspension nedzakadarodaro. Saka taatambuti isusu seZimbabwe Hospital Doctors Association tombomira kutaurirana naemployer wedu anova HSB because zvatanga tichitaura kuti they have not been negotiating in good faith, they've been negotiating in bad faith. So seZimbabwe Hospital Doctors Association tanga takati tombomira kusvikawo vauya nezvinobatika izvi kusvika vaserious panyaya dzekutaurirana nesu.
Saka hapana kana nhumwa yati yatumwa kubva kuhurumende kuti vataurirane nemi?
Pari zvino hatina nhume yati yatumwa kubva kuhurumende yati tidzaurira nesu so far.
Takanzwa kuti mazuva apera aya vamwewo vana chiremba vatigarei pamabasa vanenge vangova kutangawo kuramwa mabasa, zviri kufamba sei chaizvo?
Tine vatinotiwo maGMOs, General Medical Officers, vanonzi magovernment medical officers, vanenge vari kumadistrict yozo, vakaona kuti zvakakodzera kunge vachitijoinawo vachiratidza kusvikana nemaendero anga achiita kutaurirana kwedu naemployer wedu vatinoti veHSP. Saka vanga vatijoinawo vachitisapotawo isusu semajunior doctors.
Vamwe vangadei kuziva Dr. Butau kuti chii chaizvo chiri kunyanya kunetsa muzvipatara umu? Inyaya yemari chete iri kutambiriswa vana chiremba here kana kuti pane zvimwewo zvinoda kugadziriswa?
Muzvipatara mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Isu sana chiremba tanga tichitaurawo neyatinoti acute shortages of medicines. Pane maessential drugs, mishonga yakatikoshera yakaita separacetamol, vana pepidini manga mutori nawo muzvipatara, zvekuti taingotiwo tichinyorawo mushonga iyoyo taadmita varwere chai kutongo nyura utuhunu tenga wenda umafamasi arekunze mchaun arvaru kuno chajwa nima United States dollars wa ufi ii shosu nuhitia kutimu wa jiji wa tino kwanza kubatira muu batara zoeru jiji ama kwanza kunge wa afoda mishungayo kutuangu wa chini badara mishungani ma United States dollars mia shuwe isu sana chile mbao tanchi mao kutuhunzi mbuza kiu shantrazi nonge vagamira shanganaka amuna tino tuma protective personal protective equipment ma PPEs tangati nao ma gloves ma sanitizer ma mask ma face mask zvinoti zvati tinoshanda tiri exposed kuropa nezvirwere zvakaita sana TB vana hepatitis and HIV tangasina zvinokwanisa kunge zvichitidzivirirawo zvatinokwanisa kunge tichipfekawo sana chiremba so tine nyaya dzakawanda dzakatipa kuti dzisiri dzemari chete but zvakawandawo ive nyange mishini yema x-ray pane zvimwe zvibatara zvekuti mafilms ema x-ray anga asingabudi ipapo vanhu vaitoenda mutown vachinobhadhara mari maunited states dollars kuti vakwanise kutorwawo x-ray and of which ndo zvimwe zvemabasic investigation vatinokwanisa kuita ataikwanisa kuitawo izvozvo anofanira kunge achitibatsira kunge tichishanda basa redu akawanda tine zvakawanda even nyange matheaters some of the machines ari mumatheatre medu they are old. For example, let's say mazuru amunoita sekumupilo ndingape example kwanga kune one anesthetic machine yanga ichingoshanda so
mubati wehomwe vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Prince Butau vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti rakasvitsa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nyaya yekwarinoti kutanzaurwa minenga kuri kuitwa varairidzi nemasangano anokweretesa mari munyika. Mutungamiri wesangano iri vataka vafira zvou vanoti varairidzi vari kusara vasina mari panopera mwedzi mushure mekunge makambani anokweretesa mari avabatira mari dzavanenge vakakwereta kubudikidza neboka resalary services bureau izvo zvavanoti zviri kukanganisa varairidzi vakawanda. Utungamiri wesangano iri wakasangana nemutungamiri wenyika nechishanu chapfuura huchisvitsa zvinyunyuto zvine varairidzi zvinosanganisira nyaya dzemioro pamwe nemashandiro avo asi zvinonzi vamunangagwa havasati vapindura kuzvichemo izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe.
Hongu varairidzi vanotora zvikwereti uye vakatora zvikwereti kuna makambani zvakawanda saka chinotikasamadza zvikuru kwazvo ndeyekuti mari dzinotorwa dzinosiya vamwe varairidzi vasina mari kana vasara ne$10 yeti mutemo uripo unofanira kuti even kana murairidzi atora zvikwereti haafani kusara ane mari less than 150. Saka zvinoratidza kuti mafinancial companies aya ari kudyidzana nevanhu vanoshanda kuSSB zvokuti anokwanisa kuti atotora mari even dzisiri pamutemo dzisiya murayiridzi asina mari. Saka zvinhu zvinoshungurudza kwazvo.
Chii chine chaita kuti munhu atore zvikwereti zvakawanda zvinozoita kuti asara asina mari?
Dambudziko guru ratinaro ndorokuti varayiridzi havana mari. Ndofunga kuti munoziva mese kuti varayiridzi mari dzavo yavanotangira pa284 and the highest paid ne lowest paid vanongova ne57. Saka mukaedhera 57 pa284 munoona kuti mari dzacho ishoma zvikuru kwazvo. Saka vamwe neurombo vanopedzisira vangomhanya vaita muhwakumukwako kubva kune financial company ino vachinokweretawo even kana uchida kuti vana vaende kuchikoro. Handiti uniform taakuziva kuti inoita 850 iye ticha unenge atambira 284. Muperendi anenge achitodawo kuti vana vasaona kuti haana mari akwanise kuti atorewo zvikwereti achikavhiridzawo nhamo dzemhuri yake dzakaita sekupeya accommodation kubhadhara magetsi nemvura uyezve nokupawo kuti vana vaende kuzvikoro achinobhadharawo mayunifomu aya kuita between 850 and 2000. Asi isusu sangano ravarayiridzi hatizvikurudziri kuti vanhu varayiridzi vanova vanhu vanoremekedzeka vanotora zvikwereti zvakadaro zvinoshoresa. Asi munhu anopa kuti varayiridzi vashorese zvikuru igovernment nokuti ndiyo inoziva kuti varayiridzi vanoita basa rakakosha zvikuru kwazvo vanotambira tumari tunonyadzisira twapa kuti varayiridzi vareruke somushawatamwa kana kutsvaguniso mutakura.
Saka matimanzwa here mhinduro kubva kune mutungamiri wenyika kubva masangana nawo svondo rapera?
Hatisati tanzwa mhinduro, asi zvatikufunga isu sevarayiridzi kuti panodawo hokero kana kuti tingati musangano warayiridzi vese takaenda setitiri zvedu, but iko zvino zvinodawo kuti titaurirane samaorganization ese avarayiridzi uye zvina varayiridzi vachisangana zvisinei kuti unobhilonga kubato ripi, ungava wepitiri zvedu, ungava wezimta, zvaakuda kuti titaurirane kuti kokana zvikanonoka, mhinduro ikanonoka yavakuru venyika toita sei.
Pamakandosangana nemutungamiri wenyika makakokawo here mamwe masangano evarayiridzi amaakuda kuchiita mukombera pamwe nawaya?
Masangano avarayiridzi taigara tichitaura, ndofunga munoziva kuti kune inonzi fozeu, taigara tichitaura navarayiridzi kuti ngatimbomirai pachedu tichitevedzera section 65 yeconstitution, timbomira sesekta yavarayiridzi. Asi maonero anosiyana, varipo vamwe vaida kumira neinonzi Apex Council, asi yataitaura kuti Apex Council madhongi nembudzi. Zvinoda kuti timboonesana maproblem anosangana navarayiridzi kuti ari peculiar kuvarayiridzi, timbosiyana navamwe. Saka vamwe vanga vasati vanyatsoona kuti tingamira tiri tega, asi kubva patakanosangana napuresident maorganization akawanda vanomuonerawo pamwe kuti zvakanaka kuti tiite sectoral bargaining.
Mutauriri wePTUZ vanotungamira sangano iroro vatakavafira zvou vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chino tinoedza kukupai misoro yenhau iri mumapepanhau emuZimbabwe mangwanani ano. Totarisa zviri muHerald. MuHerald mune nyaya inoti gurukotare zvekudzivirirwa kwenyika nevarwi verusununguko, amai Opa Muchinguri Kashiri varamba mashoko ekuti vaive nechekuita mutsaona yakauraya vaive mutungamiri wemauto eZanla vaJosaya Tongogara, kana kuti paive nechimwe chakaipa chakaitwa mutsaona iyi yakaitika musi wazvita 26 muna 1979 kuMozambiki. Amai Muchinguri Kashiri vanonzi vaive mumotokari imwe chete naGeneral Tongogara pakaitika tsaona iyi. Totarisawo zviri muChronicle. Mune nyaya inoti vanhu gumi nevaviri vakafa pamwe vamwe makumi matanhatu nevatatu vakakuvara mutsaona zana nemakumi maviri dzakaitika munyika musi weKisimusi gore rino. Hunzi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Chronicle kuti tsaona dzegore rino dzawedzera nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kubva pane gore rakapera.
Ini ndini Maikove, makateerera kunhau dzemangwanani pa Studio 7 na Evan Zininga. Tichitefenyura tiri ku Washington DC.
Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadiri zvinji reZimbabwe Basiros. Ndiri muno muJohannesburg. Ndinoita Dr. T. Tingataure zvokunyepa varume tikafurirana. Election haibatsiri kuchinja Zimbabwe. Vanachamisa vanga mhanye vakadi vakaedzo vakomana avo mumakoti. Asi chamisa ngaende kunotsvaga nyika ingamupe zvombo. Isi tiri zvedu kurovana nemasoja aisanasapota ZANU-PF. Chiri kuri yehondo, kwete zvese zvamungafungire. Imi vaStudio 7 marwa kurwa kwakanaka, tinokutendai matipa mashoko maita sei. Asi chamisa ngaatitsvagire kwatingawane zvombo. Tiri redi kunorwira nyika, azama mwana uibata azvibatsire. Election haibatsiri, havabva vanotika vakatora nehondo. Saka vada kutorerwa nehondo. Mugabe chevakamutorera nehondo. Aiwa machinja ngati mukei.
muri sei vana mangojika iko koko ni vamwe vako inindiri right zvekuti pazororo rino isu takagara muno South Africa pana zvatiri kuita sezvo makambani mazhinji akavhara izororo atakaona kuti pa Christmas ino kuti tingaenda kumba zvinhu zvechinzi zvakaoma inyaya inonetsa zvikuru nekuti iko kuZimbabwe wacho unogona kuenda mabhazi ari kudhura kuzodzokera zvinozodii zvinozonetsa sezvo mari yacho kumba iyo haisi stable zviri kungotaurwa nevanhu zvinhu zvacho zviri kudhura saka unotoona kuti hapana ungazotochemera sezvo ndiwo unonge wachimbototarisawo mhuri dziri kuZimbabwe handidi maona manje saka ndongotiwo dai mwari vakatungamirira Israeri vagonawo kutungamirira Zimbabwe zvigono kudii zvigono kureruka pamwe tingagona kufamba zvakanaka muZimbabwe
akadimakadii vestudio 7 ndinoitwa tanatwa stole ndinokumbirawo kuti mupote menditumirawo kana maaudhio ari maererano nezinyika yestudio 7 nekuti ei kwandiri kwacho masaisai haasi kubata mani asi ndodawo kuti ndizwe zvipo zviri kuitika kumusha ndatenda hangu
Studio 7 mamuka sei makadii tinotenda nekutipa nhau dzechokwadi dzenhau dzisina kwadzakarerekera nhau dzegutsa ruzhinji nhau dzinopepetwa nerupepeto rwakafanira rwakakodzekera runonaka runotapirira ini ndinonzi Travolta pane nhau inonditi netsei pamukati menyika yedu pautungamiriri huripo maringe nepati iri kutungamirira yacho inonzi ZANU-PF inini handiwengi ZANU-PF asi kuti ndinowenge vamwe vanhu vari mukati mezanu-PF nekuti hawazi wese vakaipa vari mukati mezanu-PF varipowo vashoma vanoite kuti vanoshuvire kuti nyika ienderere mberi asi vazhinji wacho hawana vaakungoti ane chake ndechake hakusisina kuti ane chake ndechenyika kana kuti chenyika ndechemunhu wese zvangozi paakatarisa ipapo angoti arovaise muhomo
idzo ipfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 asi dzisinei nechekuita nevoice of america tiudzei zvamunofunga nemorning show ino tinokutendai nekukukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika totorawo mukana uno kuti tichingamidze vanoona chirongwa chedu nesu vari pafacebook peji redu yevoa shona nhasi atanga kusvika pano ndifamba nero angoti happy boxing day voa hameno kuti imi muri kuitawo sei neboxing day muri kwamuri ikoko phil ncuve ari kutiwo mamuka sei mose mose anzi muri sei mukoma evans watching from south africa taurai makoni tiri kukuonai muri kuona chirongwa nesu achi jj nyazamba good morning watching from chinoi blessing ngoni mhaka angotiwo watching mudhara wekwab tangai kugadzirisa chaita mudzidzisi aite unzanzanza wezvikwereti boni nyakudzambaya hanzi mamuka sei zimbabwe ndiri kuteererawo hangu ndiri pano parushinga ru chivasa tiri kukuona pachirongwa hanzi 284 rtgs saka tongoti vari kutambira $90 beta vasaende kubasa January give more chimwaradze hanzi ndiri kukubatai zvakanaka ndiri patekwini hangu Stephen Makoto tiri pamwe chete varumwe tinokutendai rambai makadaro zanu yakaoma Cosmas Mupozori hanzi doctors and teachers and the bulk of civil servants should unite and forge a national strike vari kukurudzirawo nemaonero avari kuita vaedmore semende vangotiwo mamuka sei ndiri kukunzwai zvakanaka ndiri kucape town topedzisira tichiverenga tsamba yakelvin mawarire angotiwo good morning studio 7 Harare Zimbabwe toenda muchikamu chino chatino kuunzirai nyaya dzinoitika kuAmerica nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nyika dziri kuno. Muchikamu chanhasi tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Wilson Gonese vachitiudza nezveupenyu hwavo kubva paudiki hwavo semwana wechikoro kwadeure kwagutu kumasvingo uko kusvika nhasi vave mufundisi muNavy yeArmed Forces of Canada.
Ndiri mwana wevhu kuZimbabwe uko. Ndakakurira kwagutu, ndakaberekwa kwagutu, ndakakurira papurazi rokwaGonese kunonzi kwadeure. Takabatana zita rinozikanwa zvikuru ndokwaBasera, but tiri kumapurazi kumhiri kwerwizi runonzi Deure.
Makafamba rwendo rwakareba zvikuru munyaya dzedzidzo nebasa renyu. Makazosvika kuno kuCanada sei?
Regai ndidi dzinongori nyasha dzamwari chaidzo, nokuti ndichikura handina kumbofunga kuti ndingaita ndingazouyawo munyika dzino idzi, North America, Canada, handambofunga kudaro. Asi ndakaenda kusekondari padewende ndokuzoenda kunabamukuru vangu, ndokuenda kuMorganstown kwavaishanda vari kufarm, ndokubva ndaenda ndobva ndagara nao form 2 kusvika form 4. 88 ndobva ndaticha, ndakaita chembara ticha. Ndobva ndakaenda kuapply kuchikoro chavafundisi muna kupera kwegore iroro, ndobva ndatanga 1989 Morganstown Primary Theological College. Ndokubva ndapedza ndaita pamakore maviri ndokuenda kuZambia kundoita degree Bachelor of Theology. Ndokupedza ndokudzokera kuZimbabwe ndakagraduate 1993 ndobva ndakagraduate ne Bachelor of Theology. Ndokudzokera ndokunobata ndoira mufundisi muma 3 different muzviunga zvitatu kunonzi kwamunyikwa kwagutu, ndokuenda kuHwange neVictoria Falls neBinga, ndandomufundisi wachoko Reform Church in Zimbabwe. Ndokuzoenda kuChinoyi. Kuchinoyi ndakaita nguva diki gore nemwedzi 4 ndobva ndazoenda kuBotswana 2002 muna kupera kwaSeptemba, ndikatanga basa musi 1 October. Kwatakagara for 7 years kuBotswana kuKhabroni Dutch Reform Church. Ndokwandakabva ndakuya kuno Canada muna 2007 muna September. Ndokuya kuUnited Church of Canada vane persons admissions, ndovandigamuchira ndobva ndaita ndokupedza. Saka ndakubva ndatangawo master's degree muna 2010. Saka 2014 November ndokubva ndatanga kuita doctorate degree, ndorandiri kuda kupedzisa iko zvino.
Mungatitaurirawo here zvishomanana pamusoro pebesa renyu ramuri kuita iko zvinoizvi, nekuti ndinonzwisa kuti munoshanda zvakare nemaArmed Forces of Canada?
Kubva ndiri kumusha, chinhu chandaida kuita kuti ndikaita chaplain muarmy ndingafara zvikuru kusvika, asi handina kuwana mukana wacho kumusha. Kunyange zvazvo kereke yedu kumusha yaituma ndo yaitotraina machaplain earmy kuMorganstown Primary Theological College. Ndakatraina weni ufundisi hwangu, asi handina kuwana mukana. Ndikati kuda Mwari havasina kuzvitendera. Asi ndava muno munhu akaona kuti pane mukana, saka ndakaapplya. Ndakaita makore maviri kubva pandakaapplya munomu kuti ndizosvika pandakanzi muna July wegore 2018 ndopa ndakaenrolewa kuita army chaplain. Saka ndiri full time chaplain Canadian Armed Forces, zvokuti ndakapostwa kuenda kunonzi kuprovince inonzi British Columbia. Tichitaura kudai tiri kutorongedza kupedza zvino kuti nhumbi dziri kutakurwa mangwana. Ndiri fully qualified chaplain wearmy, saka pakaugadzira kuenda manje kwandakapostwa kunonzi Esquimo, ibase renavy. Saka indiri chaplain munavy.
Mufundisi Wilson Gonese, chaplain weArmed Forces of Canada, chizvarwa cheZimbabwe, vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Muimbi wemusambo weAfro Jazz Tendai Chimombe, mwana wemuchakabvu James Chimombe, vakamboitawo mukurumbira chaizvo munyika, osimudzira pakasiyira baba vake. Tendai akatanga kuimba mugore ra2011 mushure mekupedza chikoro chemimhanzi paHarare College of Music. Damba refu rake rekutanga rinonzi Tribute to the Great James Chimombe rine dzimwe dzimbo dzababa vake. Ane dzimwe dzimbo dzakaita sana Nhava yepwere naSiyana neni. Tinzwei hurukuro yataita naye nezvekuimba kwake.
Baba we, baba we, we baba. dzipakate sandi kunzidziridze.
Aiwa, kunzidzipakate kunzidziridze.
Dini nene makatware ombame. Ndoenda musango kuvima vame. Ndiro madzari ari urudza. Kurima mutombo nekunza. Yesu ndikafa musango kucho. Kurikinda nekunza. Mairo yangu.
Zita rangu ndini Tenda Ichimumbe. Ndiri muimbi we Afro Jazz ne Afro Fusion. Uye ndiri mwanasikana wa the late legendary James Chimumbe. Ndinoridza ne band rine ma members anoita iwo about 7 members. Neni wech 8. Tinoita ma shows muHarare nekunze kweHarare. Mugore ra 2016 muna December. Takaona mukana kusvika ku Cape Town South Africa. Tikanoridzawo ikoko. Tikadzoka. Tikaenderera mberi nemagitare nanhasi tichiri kungoenderera mberi nemagitare. Tange music ndakatanga mugorera seriously kuti ndiyasoti ndakuda kuita magitare manje ndakatanga mugorera 2011 pandakaenda kuZimbabwe College of Music ndivandanoita zvidzidzo zvangu ndabva kuita zvidzidzo zvangu ndivandati ah ndege ndidi ndichita revive the Huchi band yanga isiwa na baba yaye saka zvakaita ndezvekuti mamwe members vakanga vadi vasisipo vashaya vamwe vakanga vane zvimwe zvikwata zvavakanga vakushanda nazvo saka ndakatsvaga ma members ndakaunganidza eband vakatanga kufamba takadaro tichiridza munzvimbo dzakasiyana siyana mugore ra 2015 takarekodha album rinonzi Tribute to the Late Legendary James Chimumbe rine masongs anokwana ekuita 8 ini part 8 ipapo 2 ndakaita ma remix ababa mamwe achona onde hangu mamwe 6 ndinga manyurao
Muimbi Tendai Chimombe mwana wa James Chimombe anoimba musambo we Afro Jazz. Tanzwa hurukuro yake achitaura pamusoro pekuimba kwake anga ari kuHarare. Abva tisvitsa kunogumira chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru patichakunzirai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Só com isso